kwati chiwa disinora ni dhakuti mshakabu munu anga achifari kwane wanu panu baku mativi akasia na siyana hafirewe hazo kuti kupoka na kwa wara kuita watunga mire wacho hakuna kwa kuri kunyangaja ati jangura ni dhakuti wanu wafunga kukanganwa ni kupoka na kuri kuitwa mubatore MBCT kuti wabatani kuti vange vachiona kuti muwavo apiwa barrier ine chiremekedzo zvinoratidza kuti kune shungu dzekuti zita remusangano wacho brand yatingati muchirungu brand rupaur wacho runge ruchisimudzirwa ndozvandingataura kwaiko zvino hazvino zvinofadza
tanzwa mukuru vakamiririra MDC vachitaura vachamisa vachiti hurumende yangadai yakaratidza vatsvangirai ruremekedzo vachiri vapenyu kwete kuti nhasi vashaya vakuvaperekedza nechikopokopo kubhohwera vachipa rubatsiro nerutsigiro rwose tingati hurumende ingadaro iri kureshwa here kupa vatsvangirai ruremekedzo rwakadai
pachivanhu kwatinoziva ri kune vara rinoti zita rinoti wafa wanaka inini pandanga ndichinyatsoongorora ndanditoti inini pfungwa dzangu deno angari Robert Mugabe asina kana kutombo nyaya yacho isina kana kutombonzwikwa kuti yaifamba sei saka hatirangarirei kuti vamunangagwa munhu ari muzanupiya nhoroondo yekupokana pakati kwemapato anopikisa nezanupiyefu iripo yakanyogwa hazvityise kuti vatoedza kuva pavanogona napo kuti vange vachirata kuti vane shungu nokuti hatitorangara kuti vakatomboenda kavachinoona vatsvangirai vamunangagwa asi ichokwadi ndechekuti deno yanga iri hurumende inonzwisisa multi-party democracy vaide vakatratidza ruremekedzo kuboba mabato anopikisa nekuti mubumiriro remutemo arimo asi sokuona kwangu inini munhu akamira kuzhe vaedza vangozongoreswavo kuti vatadza kuti vaite vatsvangirai national hero asi zvaitwa zvacho ndofunga ngati ndozvikorokotedzai
mabva mabata nhau imwe yandanga ndichauya kwairi kuti munhu ave nechiremerera chekunzi gamba renyika zvinongotora here kuti aende kuchikomo chewarren parks icho avigwe pane vamwapo kana kuti unogona kuvawo gamba ukatosimukira zita rako nezvawasiyira nyika usina kuvigwa weikoko kuchikomo icho
aiwa kaisisi tinoziva kuti pamutemo wemuzimbabwe kana kuti hazvingangosimuhamzvemubumbiro remutemo kana namastatutes but asi maitirwo anoitwa basa manational heroes ese munyika dzese pane nzvimbo munina paanoradzikwa ende isusu muzimbabwe tinoziva kuti magamba ese anoradzikwa muwareni hills pahiros aka zvakanaka hazvo tingotaurira nehedu tichinwa hwahwa kana maheu kuti pavanenge vakangoradzikwa zvirongezi vachingotarisirwa segamba zvakanaka asi sokuona kwangu inini deno zanupiefu deno munangagwa nachivenga vaita kutsenga mvura vakati aiwa kana munhu ari gamba ende uye igamba zveshuwa ngaaende anoradzikwa kuna magamba ese vana josia chinamano vana joshua mukambo nkomo vana solomon mujuri ndo mavonero angu kubhoera angange anzi ari gamba asi sekuona kwedu vanhu vemuzimbabwe magamba ese ngaaradzikwe nzvimbo imwe ithe citizen of zimbabwe chizaura chezimbabwe igamba rezimbabwe deno raradzikwa kuwarren hill kuna mumwe magamba
pane mumwe mutauriwo aiti vanhu vemdc vachenjere kuviga vatsvangirai nebato ravo zvakare mugomba rimwe chete munoonawo here sekuti mdc icharamba ichimuka ichikwiririra kubva zvashaya vatsvangirai kudai
ndinofunga kuti pane mumwe mutauri ataura hake pasangano akati kufa kwemujoni hakusi kuvharwa kwekamba kusimba kwesangano neyatingati isusu propensity to grow muchirungu inoratidzwa nokuti ngakuve nealternative leadership saka vatsvangirai havasiwo vakatanga MDCT MDC yakatangwa nemagungano akawanda emapato akasiyana siyana saka ngavabva zvichiratidza kuti mendership yavo kugona kwavo basa vakasiya vanhu vanogona kuiti basa ravo rienderemberi ndo legesi yacho Saka inini handifunge kuti kana vatsvangirai vavigwa ndokufa kwebato, ngakuite kusimudzirwa kwebato ndozvinoratidza kuti legacy yavo yakasiya Modi yakasimba, yakaine midzi yakadzika.